manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishipepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wemugovera gunyana 16 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakakomberedzwa nemagadhi, magadhi vakatanga kupfura live ammunition. Vakafa vanhu vakawanda musi iwoyo. Asi nyaya iyoyo haisati yataurwa mujekerere kuti chii chakambonyatsa kuitika.
Vanhu vakawanda vanonzi vave kuurayiwa zvakare apo vanenge vachikorokoza kuminda yemangoda kwachiyadzwa.
Tuvanokufaina takuzivisai munguva shoma iri kutevera kuti takufainisaine final ring asi basa rako pfuurendee.
MDC Alliance inoti yakwenenzvera urongwa hwekutaurirana uye yave kutanga kunotsvaga rutsigiro zvakasimba. Rimwe sangano rinobatsira madzimai ari kumaruwa anoda kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vanoti vanhu vakawanda vari kuramba vachirasikirwa neupenyu kuminda yemangoda kwachiyadzwa kubva hurumende zvayatora minda iyi kubva kumakambani akazvimirira. Vachitaura pane mumwe musangano wakarongwa neZimbabwe Environmental Law Association, gurukota rinoona nezvedunhu reManicaland muzvare Mandi Chimene vakabvuma kuti hurumende iri kushandisa chisimba kunzvimbo yekwachiyadzwa, vakakurudzira kuti imise kuita izvi paitwe nhaurirano. Patabata amai Chimene kuti tibvunze nyaya iyi, varamba kutaura vachiti tiende kwamarange kwacho kuti tinozvionera. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika Dr. Ignatius Chombo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamaguhu.
Kune mhirizhonga inotyisa iri kuitika kwamarange iko zvino. Magadhi eZimbabwe Consolidated Diamond Company vari kuita mhirizhonga, vari kuponda vanhu, vari kurumisa vanhu nembwa, vari kupfuura vanhu nepfuti. Ndingataure nyaya yakaitika masvondo maviri apfuura evarume 4 vanga vapindawo mumunda imomo kuchera. Vakamanikidzwa nemagadhi eZCDC kunopinda mumatope manga makaiswa reza waya. Varume ivavo vakachekwa nereza waya iyoyo vachinyura matope imomo magadhi eZCDC vakatarisa, vakafa vese vari 4. Saka utsinye hwacho huri kuitwa hazvisikuita sekunge maZimbabwens vari kutsvita mamwe maZimbabwens. Saka tine dambudziko hombe rekuti kana hurumende ikasamisa magadhi iwavo kubva kune zvavari kuita, tichaona kuti manje manje takudzoka futi palevel yemuna 2008 yekuti vanhu vanenge vachiurayiwa senhunzi nemagadzi wawa.
Asi nyaya idzi dziri kumhangarwa here kumapurisa vamaguhu uye vari kutiwo kudi?
Nyaya idzi hakuna anokwanisa kudzimhangara kumapurisa. Nechikonzero chekuti hurumende iri kuramba kudzika mutemo unoita kuti makorokoza kana kuti maartisanal miners vashandewo zviri pamutemo. Saka chinhu chekutanga chinova edisadvantage kumakorokoza mutemo unovaudza kuti muri macriminals. Saka pavanosungwa kana pavanorohwa, iwo chinhu chekutanga chaanongozviudza ndezvekuti ndiri munhu achikora mutemo. Saka haakwanisi kuti azoende kumapurisa kunotaura kuti ndaitwa zvakati nezvakati. Kunyange vari kuurayiwa wacho, mhuri dzacho havatokwanisi kuti vazhinji vacho varombo havana kana mukana wekuti vanokwanisa kuwana gweta saka vakatowana mutumbi wemunhu anenge aurayiwa zvichida vanototi zvitori nani kuti tinokwanisa kuzoona kuti mwana wedu tamuviga pakati asi nzvimbo yemarange inzvimbo isina mutemo unoita kunge washanyira imwe nyika asi uri mukati menyika ine Zimbabwe
pane zvamanzwa kune vanhu vafa vangani kubvira hurumende zvayati yakutora minda
kubva zvatorwa munda wemarange nehurumende kubva ningati muna 2016 kusvika pari zvino vanhu vaurayiwa kwachiyadzwa hatina yedu nhamba yakanyatsa kuti tsvikiti nekuti zvimwe zvinoitika zvacho zvinongoperera ikoko asi ndinotenda kuti vanhu ivo vanokwanisa kunge vatodarika kana mazana maviri pane imwe incident yakaitika musi wa 17 July gore rino iri pane mukorokoza akatorwa nemagadhi esecurity yezvetcdc akatora mazuva asi kuzikanwa kuti ari kupi maartisanal miners kana kuti makorokoza vakazobatana vanga vari about more than 200 ndokupinda muprimisi yezvetcdc musi wa 17 July vachida kubvunza kuti umwe wedu wamakatora makamisa kupi vakakomberedzwa nemagadhi magadhi vakatanga kupfuura live ammunition kwakafa vanhu vakawanda musi iwoyo asi nyaya iyoyo haisati yataurwa mutekerere kuti chii chakambonyatsa kuitika hakuna kana mupurisa 1 wezcdc akasungwa kambani iyoyo yakaedza nepainogona kutsikirira nyaya iyoyo asi tine humbowo hunotaura kuti kune vanhu vakawanda vakama mitumbi yevanhu yakauya iri mutruck ichibviswa kwachiyadzwa vachiunzwa kwamutare
mukuru wesangano recenter for natural resource governance vafarai maguu vari parunare kwamutare
makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa909 am 4930 kana pa6065 ne15460 khz pashort wave
mubatanidzwa wemdc alliance unoti wapedza kwenenzvera zvibvumirano zvemushandira pamwe uye wagadzirira kurova ndima nekutsvaga rutsigiro munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika vakuru vakuru vemubatanidzwa uyu vainge vari kukadoma vachigadzirisa urongwa uhwu mubatanidzwa wemdc alliance une mapato manomwe kusanganisirawo pdp transform zimbabwe mdc nemamwe mukuzaya nyaya iyi tabata mutauriri wemdc alliance vajacob ngarivhume
zvakaita ndezvekuti iko zvino vazulu tanga tiri kuretreat yatakanga tiri mazuva esapfuura yakubva musemuvhuro kusvika nhasi kwatanga tichitaurirana kuti tipolishe nekuaina out strategy yedu yatinoda sealliance mdc alliance saka takawirirana zvekuti zvinhu zvizhinji zvaida kugadziriswa zvapera manje taakungogadzira kuti tishanda tipinde paground tishande kuti nyika itsununguke
ko chibvumirano chekupedzisira maane zuva here rekuti munganyorirana riini
iko zvino tiri kundosangana ku yetingati after this strategy workshop tine zvakabuda ikoko zviri kuuya ku principal forum toite musangano kana meeting che Thursday ipapo ndopa tinenge tichigamuchira zvakare zvekupedzisira zvekutaurirana zvinengati kuma negotiations akanga ichiinzwa zvekupedzisira tinenge tichizviwana iko zvino asi pari zvino I can say alliance ya ready to go we have prepared everything tabuilda zvose zvinodikanwa kuti mateams emapati akasiyana-siyana anzwisisane saka zuva rokusaina takuzivisai munguva shoma iri kutevera kuti takusainisaine final ring asi basa rakutopfuure mberi
mutauriri wemdc alliance vajacob ngarivhume vanhu vavo mutungamiri webato retransform zimbabwe vari parunare muharare muchirongwa chedu chatinotarisa nezvemamiriro eupfumi nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi dr godfrey kanyenze nezvedanho rehurumende rekuda kusimbaradza chirongwa checommand agriculture pasina kujeka kuti mari yacho iri kubva kupi uye iri kushandiswa nemazvo here Dr. Kanyenze vanoti hurumende inofanira kurumura varimi kuti upfumi hugadzirisike. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Maonero angu ndokuti zvine pazvinogumira. Nokuti zvinoda zvakare kuti hurumende inge ichibvisa mari. Nokuti hurumende inenge ichipa vanhu zvekurimisa. Kunyanyambeu nefertilizer. Zvakare zvinochireva kuti mukatarisa zvakaitwa gore rino. Zvokuti mutengo unenge uchitengwa nawo chibage patani yoga yoga. $390. Asi mukatarisa mari yechibage tani inenge ichiri kubva kwenyika. Inenge ichipinda pa$250. Saka zvinochireva izvo kuti tasumudza mari yati kupa vanhu. Saka hurumende inenge yato kupa subsidy. Kune varimi chirova izvo kuti hachisi chinhu chingagone kuramba chichingoitwa chekuramba muchibowedzera mari yamunongopa masubsidy maringe nokuti mari yamuri kupa yacho haina kufanana nemari iri kushandiswa kutenga chibage chacho kubva munze kwenyika.
Ivo vamwe varimi vacho tiri kunzwa kuti vari kutadzawo kubhadhara mari dzemutero pamapurazi apa. Zvingakanganisawo sei izvozvo upfumi hwenyika?
Zvinokanganisa upfumi hwenyika nokuti zvinochireva kuti vanhu vanenge vave kuda kungopuhwa mari kana kuitirwa zvinhu. Ndodambudziko rimwe ravepo iroro kunyange-nyange nekomandi iyoyo agriculture. Yave kunzi takuda komandi fisheries, komandi soya beans, komandi livestock, komandi zvakangowanda zvaakunzi zvikakuitwa. Saka vachina masa vakataura kuti havana mari iyoyo, handisi ndiri kutaura. Vakatotaura izvozvo kuti mari iyoyo havana yekuramba vachiwedzera kuti vape vanhu vanenge vachida kunzi varimi. Dambudziko ratinaro rokuti varimi vacho vari kumira nehurumende panzvimbo pokuti vange vachigona kumirawo zvakare vari voga. Saka ndopane nyaya inoita kuti zvirambe kuti zvienderere mberi sustainability nokuti varimi vanenge vakangomirira kungoyamwa kubva pahurumende. Saka hurumende yacho sekuona kwatinoita, sekuziva kwatinoita haisina mari yacho yokuramba ichikupa kuyamwisa vanhu vasingagudi. Saka naizvozvo zvinoreva kuti chirongwa chakadaro hachizogoni kuendera mberi choka.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa. Nhasi tiri kuita hurukuro namuzvare Tatenda Madziro vanoshanda nesangano reInstitute for Young Women's Development. Tavabvunza nezvechirongwa chavari kuita chekubatsira madzimai anenge achida kupinda musarudzo.
Chirongwa chedu chakanyanya kusimbira kumadzimai ekumaruwa nokuti kazhinji kazhinji ndivo vanhu vanowanzosara uye vanhu vanowanzoshaya ushinga uye vanhu vanowanzokuvapushawo kuti varambe vachibudirira vachienda kunozvimirira vega kumatongerwo kumatunhu.
Saka munenge muchishanda navo sei apa?
Chekutanga taka send advert yedu yekutanga apo vataiti tiri kuda kutanga tavawana kuvanongedza ivo madzimai acho vari kumaruva ekuma 10 provinces ari muZimbabwe vane chishuviro chekuti vange vachikwikwidza muna 2018 for local government seats. Kana tichinge tavawana madzimai iwavo tichava trainer zveleadership kuti vanoita sei kuti vange vachimirawo nemamwe madzimai uye nevarume vari kuvagara vari mulocal leadership vachikwikwidza for local government seats in 2018. Tabva kuvatraina tichavatsvagirawo mamentors achange achivabatsirawo kunyanyanya madzimai ane nguva arimo mupolitical field iroro relocal government kuti vakambozvifambisa sei uye ndezvipi zvavanogona kuita semadzimai echidiki enguva ino zvingadai vavandudzawo kuti vagokwanisawo kuitawo maleaders emangwana akashinga uye anokwanisa kutungamirira with a difference semayoung women.
Apa muri kutarisa mapato here kana kuti murungoita chingaose?
Apa tiri kuita chingaose. Hatinei even pakuapply kwemadzimai iwayo achange achiapply. Hatitobvunzi kuti muri webato ripi wakamirira chii. Chinhu chatinongoda kuti unge uri mudzimai wechidiki uye prosesi yese paichafamba yekutraina nekuzivana tichivasanganisa nemamwe madzimai achagara tichibatanawo nechekare tinenge tisingatarise kuti vabva kunani uye vari kuenda kupi chatinongoda isusu seboka remadzimai echidiki kuti tingosimudzira madzimai echidiki ese muzimbabwe regardless of kuti vabva kupi uye vari kuenda kupi
saka vanenge vachida kupinda muurongwa hwenyu vanokubatai kupi
vanoda kupinda muurongwa uyu vanogona kutiisira email paemail address yedu inoti yamtransformationalleadership@gmail.com uye tinonzwisa zvekare kuti haasi munhu wese anokwanisa kunge ane access to email vanokwanisa zvekare kunyora iri tsamba kuiywd offices kubindura pa570 Hay East Road and then vanodawo zvakare kufona kana kuita call back kana kuita message tinenge tichizovafonera danga ndichida kuwedzera ndichiti macontact details edu vanogona kutibatawo panumber dzinoti 0773685747 kana kuti 0718792510 kana kuti 0772481273
Muzvare tatenda madziro vanoshanda nesangano reInstitute for Young Women's Development vanga vachitaura vari parunare kubindura.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909am 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mchanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndina kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro pamusoro pemusangano mukuru wemadzimai uchange uri kuitirwa iwo kuHilton Garden Inn kuAshburn muno muVirginia svondo rinouya uri kurongwa iwo nekereke yeForward in Faith Church. Regai timboenda kune avo vari kuronga musangano uyu tinzwe kuti uchange uchifamba sei uyezve wakakoshera sei madzimai.
Inini ndinonzi Pastor Catherine Marurama, overseer Catherine Marurama, way forward in Faith Church and the best to Dallas, Texas. Asi sesangano re forward in faith muno muAmerica. Tine msangano mukuru wemadzimai watiri kuitira kuVirginia. Kubva musi wa21 kusvika musi wa24 September. Kunenge kwakaunganiwa nemadzimai from all states here in the USA. Changuru mutambo wepamusoro tinenge tine maspika makuru mai vedu vanovaiwo akuru vemadzimai mai Archbishop Apostle Yuna Guti vanenge varipo uye tichava nemaspika mamwe ari kubva kuUK mamwe ari kubva kuSouth Africa vamwe vari kubva kuZimbabwe saka mutambo mukuru chaizvo chaizvo wemadzimai tichinamata Mwari.
Pane mamwe madzimai vachange vachibva kune mamwe makereke here kana kuti ndewe kereke renyu badzi?
Ndewe kereke yedu asi misangano yedu yatinoita isusu iri open kumadzimai ese chiranongonzi mudzimai. Especially Saturday afternoon ndiri kuinvita zvikuru madzimai vese vanenge vakasununguka. Saturday afternoon ndiri kuita high tea. Saka high tea tinenge taka munoziva kuti madzimai vanofarira kutuma function. Saka Saturday afternoon tinenge takarova muchino mukadzi wese akapfeka fascinator. Handiti munazva mafascinator akakungoti mwamu mumusoro. Afternoon iyo inenge iri special function yehigh tea. And every woman is welcome.
Zvii zvamuchange muchidzidzisa madzimai pamusangano uyu?
Echadzidzisa zvinhu zvinobatsira pamweya kuva mudzimai akasimba pakunamata. Mudzimai anonamatira mhuri yake, anonamatira vana vake. Kana ari vasikanawo vasati varoorwa. Zviya musangano wedu hausi wemadzimai akaroorwa chete kunyange vasikana. But not my young adults, they are welcome. Kuti nauyo kumusangano isaka tichadzidziswa kubata dzimba dzedu vasati varoorwa kuzvichengeta kuti azoroorwa zvakanaka uye zvechimwe chikuru chatinodzidzisa kudzidzisa mudzimai kushanda nemaoko ake kuti mudzimai anofanwa kuvo mudzimai anitumwe tunhu twaanoita ita tunounza mari mumba besides kungoenda kushift mudzimai anoda kugona kushandisawo maoko akuoneka savingswo kekutiwo ndine ka 5000 ndine ka 10000 uchitendesa tengesawo zvimwe zvinhu zvatinonyanya stereki kukurudzira madzimai saka zvese izvozvo tinenge tichidzidzisa kugadzira mumba chese chinongobata mudzimai maspika edu vese vanospecializa in different things vanospecializa zvemudzimba vanospecializa zvemabhizinesi vanospecializa zvekushandisa maoko ako vanospecializa zvekunamata achitaurawo zvekunamata saka unenge wakakora musangano wacho
Tipeiwo izwi rekushingisa mamwe madzimai angadai akateerera nekukosha kwakaita misangano yakadai.
Ndiri kuda kukurudzira mudzimai kuti remangwana remwana wako rimaoko ako. Zviya vana vanorovedzwa kuna Mwari kubva vari vadiki nekuti handei kuchechi, handei kuchechi, handei kuchechi. Otoona chekuchechi chadyarika. Ini ndinongozvipa example kuti pandakarerwa nhasi ndamufundisi asi ndakarerwa ndichirovedzwa kuenda kuchechi zvichingonzi kuti tiri kuZimbabwe kwedu ikoko baba wangu vaibva vati kana ndinga asingadi kuenda kuchechi ndirikukiya madhoo angu asi vaitodyara zvinhu zvemweya mandiri saka mudzimai imba inoda kunamatirwa murume anoda kunamatirwa vana vane pavanosvika pekuti kana vakura vamatineja vese vayarutsa vanoziva zvandiri kutaura vanenge vakunetsa zvakuda mabvi pane zvimwe zvisingachinjwe nekutaura pane zvimwe zvisingachinjwe knowledge kana education nekuti mumwe nomumwe munhu ane mweya inoteerera kumamisha kwedu kwatakazvarwa uku kune mweya inoteerera unotoona inga mwana afanana na tete vaiva ndisinganyanye kufarira vaya vaingoti panovasiya 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 wotoona kuti maaction kwacho twafanana nekuti blood rimwe chete zvinhu zvakadaro zvinongodzimwa nemunamato saka ini ndinoti munhu womudzimai anoda kuva munhu anoenda panoenda vamwe achirayiwawo pamwe chete nevamwe achikurudzirwawo kuti ave neukama hwakanaka naMwari
aiwa nguva dzedu ndidzo dzaita shanje tinokutendai overseer Catherine Marurama vekereke yeForward in Faith kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
God bless you thank you tinotenda zvikuru
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Tinotenda zvikuru Marvelous iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchira here mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvedanho rakatorwa nemutungamiri wenyika Robert Mugabe rekumisa kutengeswa kwemidziyo yekanzuro yechitungwiza yakatorwa nechikonzi mushure mekunge kanzuro yakundikana kubhadhara zvikwerete zvayo muhurukuro yedu tine mutungamiri wesangano revagari rechitungwiza Residence Trust vaMarvelous Kumalo tinogamuchira ine mufaro pastudio 7 vaKumalo
Tinotenda mukomadzonga makasimba here.
Aiwa tiri wapenyu. Vakumalo maamuri pamberi mukumhanya mhanya kuti midziyo yekanzuro yakanga yatorwa nezvikonzi isatengeswa. Zvinotonzwa kuti mutungamiri wenyika Robert Mugabe vakashandisa masimba awo kumisa kutengeswa kwemidziyo iyo ine zvikonzero zvimwe chete zvamaingopawo sevagari. Munotambira sei danho iri?
Tekutanga tinoti tinotambira danho iri mune zvakanaka. Tingatine kamufaro. Nekuti mamirire ngaita chitungwiza inga asaiti nekuti marara inga asingatakurwi masuwa inga aputika inga asingagadzirwi service delivery yese inga yaondomoka zvawira pasi saka kupindira uku kwaita mukuru wenyika kunoita kuti zvichida zvinhu zvive nani kubva palevhu yezvezvave asi tikatarisa kumasure uku tinoona kuti vaMugabe vanasimba zvakare ekumisa nyaya dzeuori muguta ratinogara idzo dzinova dzatisvitsa patiri nhasi saka kune rumwe rutivi tinozvikambira asi kune rumwe rutivi tichitarisa kuti zvinhu izvi zvakakonzerwa nehurumende imwe chete iyoyo inotungamirwa navamugati.
Asika vakumalo, kanzuri yenyu yanga ichitungamirwa kwengo yakareba ne makanzura batore MDCT. Chii chinozoida kuti mushore hurumende kana kupomera hurumende?
Isu hatiiti zvekutaura tita kunge tiri kumiririra mapato, asi tinotaura takazvimiririra sezvigare. Nyaya yekutanga ndeyekuti makanzuru mazhinji emuZimbabwe pari zvino ende achitambudzika, achitadza kuti basa rifambire mberi. Haisi titungwiza chete, asi kutitungwiza ndokwezve zvasvika pamanyama amire nerongo. Ndosaka tainongedzera kuti hongu hurumende yazoona yapepuka kuti dambudziko rayakakonzeresa nhasi raita kuti mamwe maguta adori pasi.
Imiwo zvakare sevagari munopomerwawo mhosva nemakanzuru yekusabhadharawo mitero kuti kanzuru dzenyu dzinge dzichikwanisa kufambisa mabasa, munotiwo?
Iyoyo tinoiona senyaya yekuhwanda nechigunwe, ende tinoziva kuti kazhinji ukahwanda nechigunwe iwe ungafunge kuti wakahwanda, asi vari kumberi kwako vanenge vachikuona kuti munhu uyo akasimudza chigunwe uyo. Sei tichidaro, nyaya iripo inyaya lack of confidence and trust between maservice providers anova makanzuru edu nemaresidents. Saka vanhu vaneta kuti vairamba vachibhadhara nguva nenguva pasina chavari kuona chiri kukwirira in terms of improving panyaya yeservice delivery. Ndo chekutanga. Chechipiri, vanhu vaakugadzirira kuti zvichida zvakamboitika muna 2018 zviya zvekuti vanhu vaisabvisa mari dzavo kumakanzuru vakarewad nehurumende yekubvisirwa zvikwereti. Vamwewo patinofamba isu maresidents tavamiriri vevagari tichivakurudzira kuti vabvise mari idzi pakanzuru, vanenge vachitaura kuti chandinoziva chii chamungandiudze kuita kuti ndizive kuti mari yangu haizotengeswa moto, mari yangu haizowedzerwi salari, vasandi vakuru vekanzuru. Saka tobva taona kuti pane nyaya yekusavidzana, pane nyaya yelack of confidence. Zvakarewo vanhu vanobva vataura pachena kuti aiwa takamirira zvakamboitwa zviya negovernment zvekuslasa madebts kutiwo zvataakusvika kusarudze gore rinouya tigowanawo tichibhenefitawo nedanho iroro. Asi zvese zvinonongedzera kuhurumende nekumakanzuru kwete kuvagari.
Aiwa, tinotenda zvikuru vakumalo nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu.
Hazvitamguru.
Manga makateerera kune mutungamiri wesangano revagari vechitungwiza rechitungwiza Residence Trust vaMarvelous Khumalo muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokuzoserai kuna Blessing Zulu.
Tinotenda zvikuru Jonga. Iko zvino tochimbonzwa kambo chekeche kubva kuchikwata Military Touch.
Extension. Give me one from the region, give me the beat and the drum and the mix, you know. Everyone has to dance to the beat, you know. Let your soul and your heart beat, you know. You gotta show me some love,
Kambo nzwisa chete chekeche kubva kuchikwata Military Touch Movement sezvonguva iri yapera. Regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vanhu vakawanda vanonzi vave kurayiwa vachikorokoza kuminda yemangoda kwachiyadzwa kuManicaland. MDC Alliance inoti yakwenenzvera urongwa hwekutaura nezwi rimwe mukutsvaga rutsigiro. Rimwe sangano robatsira madzimai ari kumaruwa anoda kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.